manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateriri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu zvitatu 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yovhara zvikoro zveGoromonzi neWadlaf mushure mekunge vana vatapurirwa chirwere cheCovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru gumi munyika. Nyaya yekuedza kuburitsa vanhu vakadhirikirwa nemugodhi kuRain Mine kuBindura yomiswa nenyaya yemvura yakawanda iri kunaya munzvimbo iyi. Vamwe vagari vekumasvingo voramba kutambira bhajeti yekanzuru yavo vachiti havana mari dzekubhadhara mitero yakawedzerwa. Gweta guru rehurumende yeAmerica vaWilliam Barr vanoti hapana umbowo hwekuti sarudzo dzakabirirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yamanikidzwa kuvhara zvikoro zvinoti Goromonzi neWadlaf kumashonaland East mushure mekunge vana makumi mashanu nevaviri vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vamwe vabereki vanoti vatozoita zvekunzwa pamadande mutande akasiyana siyana mushure mekunge mavhiki maviri adarika vamwe vavo vambonzi vatore vana paGoromonzi vachinzi painge paine chikosoro chiri kutenderera pachikoro ichi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKain Matema sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa asi vakamboudza Studio 7 kuti zvikoro zvine zvikwanisiro zvekudzivirira COVID-19. Mukuzeya nezvenyaya dziri kuitika muzvikoro tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avo vakambotungamirirawo chipatara chechitungwiza.
Kuzvikoro kwedu tinoona kuti mafigiri eutachiona hweCovid-19 ari kukwira uye zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nechenjedzo yokuona kuti chii choitwa pamusoro pazvo.
Ndezvipi zvingaitwa Dr. Maida nekuti chirwere chinenge chonetsa ichi?
Ndofunga chokutanga ndechekungova nerangaridzo yekuti hurumende yakakudarikidza nemapazi ezveutano nezvedzidzo vakagara vaisa pasi zvinofanira kuitwa kana vana vachienda kuchikoro kana kuti pavakadzokera kuchikoro, zvinova zvokuti vana vanofanira kunge vakapfeka mamask avo anovhara muromo nemhino zvakafanira. Izvozvo vanofanira kuzvitarira chose. Vana vanofanira kugeza maoko avo nemvura nesipo. Vana vanofanira kuti vasanitaizwe maoko avo nemishonga yatoti alcohol based sanitizer. Izvozvo zvofanira kuti zviitwe pavanogara mumaklasi avo. Vanofanira kuti vagare vakaparadzana sezvinotarisirwa at least 1 meter apart kuitira kuti vasava vanotatapurirana utachiona hweCovid-19 ihohu. Saka zvose izvi zvofanira kuti nyangwe nomudzidzisi anofanira kunge achiitawo, vadzidzisi vanofanira kunge vachiitawo zvimwe chetezvo.
Ko, kana vana vabuda muklasi ipangaitwe sei apa?
Vana vanofanira kuti vatariswe kuti pavanobuda kana pakanzi break kana vachigara kwavanogara vagarezve vakasiya at least a meter pakati pavo, uye vanga vasagovana chikafu. Zviya zvokuda kuti vati uyu wauya nechii wauya nechivo da kupanana chikafu. Izvozvo zvezvifanira kuti vavadzidzisi navamwe vanobatsira kuzvikoro vatarisise zvikuru izvozvo. Vasava vana vanotamba pamwe chete uye varambe vakapfeka mamask avo vachitarisirwa kugeza nemvura sezvinongotarisirwa saizvozvo ine sipo. Saka zvinhu izvozvo zvofanira kuti monitoring iyoyo iitwe zvikuru.
Ko poitwa sei nevana vanenge vachitaridza kuti vari kurwara?
Vana vaya vanenge vachiratidza kuti vane zvinovabata kana kuti zvakavabata zvingaendera neutachiona sekukosora kana kurwadziwa pahuro kana zvingangoendrana neflu semazuva ekunaya saizvozvo vanofanira kuti vatokurumidzirwa kunzi vadzoserwe kudzimba kana ari maday scholaya kana vari pamaboarding vanofanira kuti vanotarisiwa kukliniki kana kutarisiwa kuchipatara kuti vaonekwe kuti zvakamira sei uye kuti panofanira kunge paine matesting centers anenge achikurumidza kuti ave pedyo nezvikoro uye anosvikirika kuti pakangova nefungidziro yekuti pane zvaakuitika zvose izvozvo vana vakwanise kutestiwa utachiona hwecovid-19 uye paine zvinofanira kutokurumidza kuitwa kana pakawanikwa paine umwe ane utachiona hwecovid-19.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nekuda kwekupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro nezvimwe zvikonzero harisi kuzonyoresa vana bvunzo. Tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Nhasi taendesa gwaro redu kuzimiseki inoona nezvekunyorwa kwebvunzo tichiudza sesangano rinomirira varayiridzi vose kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti hatisi kukwanisa kunge tichizonyoresa bvunzo isudzo isu sevarayiridzi.
Zvikonzero zvei zvamavapa?
Nekuda kwezvikonzero zvitatu zvatanyora mugwaro iri. Chikonzero chekutanga tati vana vanofanira kunge vachipiwa mukana wekudzidza zvinhu zvavaifanira kunge vakadzidza panguva iyo zvikoro zvanga zvisina kuvhurwa kuine lockdown. Mwana havana kuwana mukana iwowo wekunge vachidzidza, saka hatingainyorese bvunzo dzenhema vana vasina kuwana mukana wekudzidza. Vana vanofanira kutanga vapiwa mukana wekuti vadzidze zvavasina kudzidza zvose. Chimwezve chatanga chataburitsa mugwaro iri ndechekuti zimiseki yakazvimirira haisi kuministry yeprimary and secondary education iyo yatinoshandira pamwe nepublic service. Saka zimiseki inofanira kunge ichibhadhara varayiridzi kuti vange vachinyoresa bvunzo idzodzo sezvainoita kana varayiridzi vachinge vachimaka bvunzo idzodzo inovabhadharisa. Kune vanoseta mazamanishoni iyayo inovabhadharisa. Saka zimiseki inofanira kunge ichibhadhara varayiridziwo panguva ino yavanenge vachikwanisa kunge kuti vanyorese bvunzo idzodzo, nekuti varayiridzi titoti mihoro yavo yagara iri mishoma. Saka pasina izvozvo zimiseka hatichikwanisa kunyoresa bvunzo. Uye chimwe chekupedzesera ndechekuti tikatarisa denda recovid-19 rapararira muzvikoro, makesis ari kubuda pazuva akawandisa ende ari muzvikoro.
Saka poitwa sei vachere, nekuti kavana vanofanira kuti vanyorewo bvunzo kuti vasanyanye kusaririra kumashure?
Kana chasanyeye dzebvunzo nemamiriro akaita zvikwanisiro muzvikoro zvedu, zvikwanisiro zvishoma ende panonyorwa bvunzo panowanika nekuchinjana angave mapepa anenge achitambidzwa kungave bvunzo risati ratanga uye risati rapera. Kureva kuti pane mukana wakakurisa wekuti varayiridzi vange vachitapurirana nevana kana varipo vanenge vaine utachiona hwecovid. Apa hapana zvikwanisiro zvakaiswa nehurumende zvakakwana muzvikoro zvinowanika zvichaita kuti varayiridzi vese vateswa here kudenda iroro pamwe chete nevana vachanyora. Saka nekuda kwezvikonzero zvitatu zvandadoma izvi hatisi kukwanisa kunge tichiita kuti nhengo dzedu vanova varayiridzi vaende vanonyoresa bvunzo dzezimiseki panguva inoi kusvika zvinhu zvatataura izvo zvagadziriswa.
Munyori mukuru wesangano revarayiridzi reATUZ vaRobson Chere vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi munyika sezvo vasina nhoroondo yekumbobuda kunze kwenyika. Vanhu makumi mashanu nevashanu vevanhu ava vari kuBulawayo, makumi maviri nevatatu vari kumashonaland East. Panewo vashandi vezimu ravasere paborder reBite Bridge vakatapurirwawo chirwere ichi. Zvino zvekuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka kuBulawayo, uko kune vanhu mazana mashanu negumi nevatanhatu vari kurwara pari zvino, pavanhu churu nemazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 1209 vari kurwara munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru gumi nezana nemakumi maviri nevapfumbamwe. Vanhu vapora vanosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu ane makumi mana nevatatu kana kuti 8643 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 nezuro. Vanhu vafa vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu nemumwe kana kuti 52,231. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nematatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 63.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana manomwe kana kuti 13.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nerimwe kana kuti 41 million. Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vanyora tsamba dzenyunyuto vachiramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuru yavo iyo inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo yakaisa chiziviso mubepanhau reHerald ichipa vagari mukana wekuramba kana kutambira bhajeti iri sezvinotarisirwa pasi pemutemo weUrban Councils Act risati raendeswa kubazi rezvematunhu. Mutsamba dzavo vagari vari kuramba bhajeti regore rinouya remari inosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi maviri nematatu emadhora emunyika kana kuti 723 million RTGS. VaLove More Manyanga vanogara kwamucheke vati vanyora tsamba idzi nekuti zvikamu zvakakwidzwa zvemitero yemvura nekutakurwa kwemarara nezvimwewo zvakawandisa.
Isu sevagari tiri kunyora tsamba kukanzwa tichipindura chiziviso chavakaisa mepanhau chekuti hatiendanani nebhajeti yavari kuda kuunza regore rinouya iro rinova rekukwidza mitero ne800% sezvo tisina kuwedzerwawo mari nepesendeji yakadaro. Mari iyi sevagari hatikwanisi kuibhadhara, tozopedzisira tavharirwa mvura gore rinouya. Saka bhajeti iri sevagari hatiridi haridziswe.
Izvi zvatsinirwa neanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira.
Isusu sevagari tiri kuti bhajeti yakapresentwa nemasvingo City Council takaiona, asi sesimba ratiri kupiwa naro muUrban Councils Act kana tisingawirirani nayo ikodzero yedu yekuti tinyore maobjection letters.
Kanzuru inoti inoda kukwidza mitero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichishaya simba, nekudaro iri kuitira kuti isare iine mari inozokwana kuita mabasa akaita sekutenga mishonga yekuchenesa mvura nezvimwe zvakadaro. Mubhajeti iri kanzuru iri kuti ichakwidza mitero nezvidimbu kuita kuti vagari vasaomerwe. Kutanga kanzuru ichakwidza nezvikamu mazana makumi mashanu kubva mundana muna ndira gore rinouya, yozokwidza nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga yoga kusvikira gore rapera. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vari kutambira tsamba idzi uye vachaita zviri pamutemo kana dzichinge dzakwana.
Pane inonzi objection period inorana for 30 days. Saka kana 30 days dzapera pasina maobjections akachetwa paobjection period, then tinobva to close the process tendisa budget kwa minister for consideration. But my objections akauya are less than 30, tinomatarisa one by one kana kurega kumatarisa one by one. Asi kana akauya ari more than 30, mutemo unotisungira kuti tinotarisa objection by objection. Tatarisa objection by objection topa to decide ipapo kuti objection tingaidaira takati kudi.
Chikamu chechimazana maviri nemakumi masere nemasere kana ku section 288 cheUrban Councils Act chinoti vagari vanofanira kupuwa mwedzi kuti varambe kana kutambira budget kana richinge rapera kuitwa. Mwedzi uyu unopera musi wa9 zvita uye mutemo unotarisa kuti tsamba dzinosvika makumi matatu. Mwedzi uyu unopera musi wa9 zvita uye mutemo unotarisira tsamba dzinosvika makumi matatu. Vagari pari zvino vari kubhadhara mitero inosvika $500 emadhora pamwedzi imba yoga yoga, asi munandira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS, uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munyaya dzange dziri mumatare nhasi, vachuchisi vehurumende vatenderana nemagweta amushakabvu Genius Kadungure kuti nyaya yaanga achipomerwa yekupinza motokari mbiri munyika yemhando yeBentley Continental neRolls Royce achishandisa mapepa enhema dziraswe sezvo akashaya munjodzi yemumugwagwa. Mune imwe nyaya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanzi nedare repamusoro vaburitse zvikwereti zvose zvakatorwa nenyika kuAfrica Export Import Bank nemamwe mabhanga kubva muna 2017 sezvo kusaita izvi kwavanga vachiita kuchityora bumbiro remitemo. Basa rekununura vanhu vakadhirikirwa nemugodhi weRainmine kuBindura rambokanganiswa nhasi nemvura yakawanda iri kunaya munzvimbo iyi. Vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vari mugodhi uyu, kunyange hazvo vamwe vachiti uwandu uhu hunogona kunge hwakawanda kana kuti huri hushoma. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukanzura wekuBindura vaBrian Campbell.
Ya, zvechokwadi pane hurongwa hwekuzama kubatsira vanhu ava. Pari kubatsirwa nemakambani anosanganisira Fred Rebecca Mine neTeamside vari kupomba mvura pakadonha mugodhi uyu.
Nhasi pane zvakwaniswa here kuitwa kuedza kufukunura vana?
Muzuva ranhasi kuno kwacho kuri kunaya. Kunaya kwakatanga nezuro. Saka pambonzi vanhu vambobva vari kuuya vachiona, nokuti izvi zvanzi nemaexperts emumaini zvinogona kukonzeresawo imwe njodzi. Saka basa riri kumboti itei richitiomei pari zvino, asi vari kuendera mberi vachizama kuita kuti pawanikwe kuti zvii zvingaitika.
Pane tarisiro here kuti mungaona vanhu ava vari vapenyu?
Kutaura chokwadi, tarisiro yekuti vanhu vangangowanika vari vapenyu tarisiro iyoyo ishoma, nokuda kwekuti pane munhu mumwe chete akabuda akawanikwa akafa anova mumwe vevanhu vacho vakavharirwa pekutanga. Saka umboiwo mucherechedzo wokuti kana vazhinji vacho vanogona kungowanikwa vese vakafa, takutongonamata kuti dai vanhu kana vakawanikwa vakafa, asi poita kuti vanhu vakwanise kuwanikwa kuti uyu ndiani mitumbi isati yashata. Tarisiro neminamato yekuti tiwanewo vanhu vari vapenyu zvichiripo, nokuda kwekuti ishuviro dzedu tose kuti tiwane vanhu vari vapenyu.
Kanzura wekuBindura vaBrian Campbell vari parunare kuBindura kwakare. Gweta guru renyika yeAmerica vaWilliam Barr nezuro vakabuda pachena kuti hapana umbowo hwekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzakabirirwa sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump avo vakakundwa musarudzo navaJoe Biden vari kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo idzi, asi nyaya dzavo zhinji dziri kuraswa dzichinzi havasi kuunza umbowo hwakati tsvikiti. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita, Kansas, muno muAmerica.
wabva waita zvakanaka zvinorangidza kuti wanonzwisisa mutemo uye wanoshanda zvakanaka. Ndokunonzi kugona basa kwaitwa navabva, nekuti waona kuti hapana chitsotsi chakaitikaba musarudzo yadarika izvi yakaitwa mune zvakanaka muno muAmerica.
Munoona dzimwe nyika dziri kunze kweAmerica dzichitambira sei izvi takanyanyorerekera kuAfrica nenyika dzakadai savana Zimbabwe?
Izvi zvinogashirika chaizvo, ndozviri kutodiwa nenyika dzese dzinoona kuti utongi hunofanira kuti hufambe zvakanaka. Pane separation of powers, kuti judiciary inenge ine zvainotaura, executive ine zvainenge ichitaurawo. Saka patiri kuona zvakanaka kuti pasi rese kuAfrica kusanganisira neZimbabwe zvinogashirika kuti wanenge wachiongorora kuti nyaya dzitongwe judiciary zvakanaka wanomira pachokwadi. Saka zvinotibatsira muAfrica yese uye nepasi rese kuti vanhu vaone kuti chokwadi chinofanira kuti chibude pachena uye sezvakanaka zvazviri.
Munoona vaTrump vachizosandura pfungwa dzavo here? Takanzwa mazuva apfuura vachitaura ivo kuti kana vachagara veElectoral College vakati ivo vaBiden ndivo vakunda, ivo vanozobuda muwhite house. Munoona zvichizofamba sei ipapa?
vaTrump vanozviziva kuti vakakundwa, vari kutsvaga zvavo mari kuona kwangu panguva ino, nekuti tiri kuona kuti wasimudza mari inoita over 170 million, mari yekuti vanokwanisa kuzoshandisa pane zvavanenge vachidawo. Iyo mari inenge yapuhwa nevanhu shamwari dzavo vanovatsigira vachiti vanoda kukwikwidza zvakabuda musarudzo izvi. vaTrump munhu anotsvaga mari nenzira dzese nedemo. Saka pakuona kwangu ndekuti vanoda kumbotsvagawo kuti chikwama chavo chiti afutunukei, vanoda kutsvaga mari, ndo maonero angu, asi vanobuda muwhite house.
Asi pane chakaipa here kuti vaTrump vawanikwe ivo vachinyunyuta kana vachifungidzira kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, kunyange hazvo mapazi ehurumende akawanda anova zvakare anotungamirwa nedzimwe nhengo dzeivava maRepublican vemubato ravo vari kuti sarudzo idzi dzakaitwa dzakachena?
vaTrump vane kodzero dai panga pane zvinorangidza kuti pane zvisina kufamba zvakanaka musarudzo. Asi chinotoshamisa ndechekuti vaTrump vanhu vanovatsigira, vanhu vanotungamira vari kuti hapana utsotsi hwakaitika, hapana chakaipaba pamaelections. Iwo vaTrump wabva watiwo takarasima kwava kuti izvi handizvigashireba. Ini kuona kwangu kana kuongorora kwangu ndekekuti munhu ari kuda kutsvaga pfuma kuti vanhu varamba vachiunza mari kuti awakomana kunoku kwaita dambudziko. Ndiri kupikisana nezvakabuda musarudzo. Saka panoda mari, mari yacho hakuna bakwa inenge ichienda kunze kwekuti vaTrump vari kutsvagawo pfuma yavo iwo pachezvavo.
Tombotarisa kuti vaJoe Biden vemaDemocrats avo vari kuunzi ivo ndivo vakakunda vatotanga kuvaka kana kuumba hurumende yavo, munoona sei izvi?
Ndozvinofadza manje, ndozvinorangidza kuti nyika iri kubudirira. Ngavaenderere pamberi waBiden wachisarudza sezvawaita watopedza basa ravo, vanhu vachaziva kuti vachafamba mune zvakanaka munguva yavo yeutungamiriri hwavo. Ndozvinodiwa izvozvo. Takatarisana nechirwere cheCovid-19, chirwere cheshura matongo chiri kuparadza vanhu, chiri kuparadza zvakawanda. Zvinoda kuti wafambe nekufamba kwauri kufamba ako waBiden nekukasika kuti nyika ifambire pamberi, mabasa anyutswe, chirwere ichi chimire, vanhu vave neconfidence kuti America iri nezvairi kuita zvekuita kuti upenyu huenderere pamberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vari parunare kuKansas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoshanda mubazi rezveutano uye rekudzivirirwa kwemukati nekunze kwenyika yeGhana vakavhota nezuro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Mutungamiri wenyika iyi Vanana Akufo-Addo vari kukwikwidzwa nevanhu gumi nemumwe kusanganisira vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJohn Mahama. Nyika iyi yadomawo zvikwata zvevanhu zvinoona kuti vanhu vose vari kuvhota vateedzera zvinodiwa kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti mari yakatumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kubva muna ndira kusvika muna gumi guru gore rino yakadarika zvishoma mamiriyoni mazana manomwe nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti 760 million. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa kuti gore rino mari yakatumirwa kumusha mumwedzi gumi iyi yakakwira nezvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana kana kuti 48% zvichienzaniswa nemari yakatumirwa munguva imwe cheteyo gore rapera iyo yakadarika zvishoma mamiriyoni mazana mashanu negumi nematanhatu kana kuti 513 million. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti mari iyi yakakwira nekuda kwekuti vari kunze kwenyika vakawanda vave kushandisa mikana yekutumira nayo mari kumusha iri pamutemo nekuda kwemitemo yakadzikwa nenyika dzakawanda inorambidza kufamba kwevanhu pamwe nemabhazi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Chakakosha kuti tijekese ndechekuti hongu chinhu chakanaka kuti mari iri kutumirwa nezvizvarwa zvedu zviri kunze yakwira kana takatarisa maofficial figures. Zvokunyanya kukonzereswa nekuti pakatanga COVID-19 hurumende dzepasi rese dzakadzika marestrictions ayo airambidza kudyidzana nekufamba pakati penyika dzakasiyana-siyana. Macross-border travelling, even my trade child, they were restricted. Makaona kuti mari zhinji, isipera kune vari kunana South Africa yanga ichiuya nemabhazi, yanga ichiuya unofficially. Saka vazhinji, nenyaya yemalockdown, vanga vasakwanisa kutumira mari unofficially, vanga vakutotumira mari through maofficial channels. Saka ndosaka tiri kuona kuti maremitenzi akakwirira zvakanyanya. Pakati paJanuary naOctobe wegore rino tichienzanisa naJanuary naOctobe wegore rakapera.
Tichitarisawo Dr. Chitambara tichienzanisa nemari yakapinzwa munyika gore rapera. Chii chikuru chamungataura pamusoro pemusiyano iwoyo?
Sa mari yegore rapera 2019 513,500,000 iyo. Of course maofficial figures ayo. But vazhinji mari inotumirwa unofficially iyo yairekodwi nemaofficial statistics kazhinji United Nations wakamboparura gwaro raitaura iro kuti mari inotumirwa unofficially yakatonyanya kuwandisa pane mari iri kutumirwa officially. Zvinonyanya kukonzereswa nekuti miripo yekutumira mari officially yakakwira zvakanyanya tichienzanisa nemiripo yekungotumira mari through vanhu vekuziva kana through mabhazi. The cost of remittance iri lower kana uri kutumira unofficially. Saka gore rino chataona ndechekuti mari zhinji yanga yakutumirwa officially through mabank, through international money transfer agencies. Saka ndozvaita kuti mari iyoyo yegore rino ikwire zvakanyanya. Chikonzero chemarestrictions anga achilimita kufamba kwevanhu.
Iyo mari inotumirwa kumusha nevekunze iyi yakakosha zvakadii muupfumi hwenyika?
Ndoimwe yemafactors acontributor kucurrent account surplus yekutaurwa nava Professor Mthuli Ncubeya kunzi Zimbabwe tine current account surplus. Zvazvinongoreva kana tiine surplus ndezvekuti mari yakawanda iri kupinda muno pane mari iri kubuda. Saka zvinhu zvakanaka izvozvo zvinoita kuti tikwanise kustabilize kazhinji maforeign exchange markets uyewo zvakare neexchange rate.
Tagarawo tichinzwa ivo vari kunze kwenyika vachichema kuti dai hurumende yavacherechedzawo kuburikidza nekuvapa kodzero dzekuti vavhote vari munyika dzavari. Mungaona zvichishandura here mari dziri kutumirwa kumusha izvo?
Ndinoona mari iri kutumirwa ichishanduka hurumende yakapa madiasporans zvakare maincentives. Both my economic incentives uyewo zvakare mapolitical incentives. Economic incentive hurumende inofanira kutora madiasporans any other investor anenge achidoma incentives tanga achiisa mari yake muno muZimbabwe. Saka zvazvakutorewa ndezvekuti even investment environment inofanira kuti ishanduke iimprove I think relationship with government in the diaspora is not based on a quid pro quo basis. You could my incentive. But you can say, invest all Maria Kawanda, Mono, Zimbabwe. To go now, Zmenika, Ethiopia, or Nigeria. We got to issue one of the infrastructure diaspora bonds. She queried not secure one of my diasporans. She didn't get in a donjon to invest in the infrastructure.
Avo vangwari nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLab and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.